Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 3169, zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCOVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududhuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vastole vato vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzamatutu. Vastole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kukoti tiruziziva kuti munhu uyu akasungwa musi 29 Manero kubva ipapo paakasungwa haachisi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikompele mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakanga rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashlachwa yovatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo. Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashural and west. Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe onyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem now. Kushanda, tirikushanda hedu zvakanaka, hatina but hamuna vanhu mutauni.
Mumwe wemugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isikunetsa but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba muzvakanaka. Vanhu vangu vasimo mutaun makuseni vangwari washoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutauni. Tirikwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyinyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira, izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Mohlande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irikugadzirisa zvose zviri muMohlande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Momaduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMohlande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zvaya kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripot yeMohlande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine magunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Izvo vanhu ivavo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMohlande yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka icho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvino izvozvo kuti masoja nemapurisa ndo akaita izvozvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafani kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana tichiri musi wa 31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 4,500, 1,000 vari kufamba vari zvakaitika muna 1 August vanizvokushudha kana kuita futi kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwavanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuAmerica ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachinga kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari muMohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners eMohlande takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa 1 August toona kuti ndiani akakonsidera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwawo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa neMontlante commission zviri kutevedzwa here. Hazvinhu zveMontlante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuZimbabwe, nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatirionhano munayo iri paintanet, anyone anokwanisa kungoclog out oda kuona Montlante commission anozviona. And then hazvisi zvekucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatodi akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyoyo ngandikurumidze kutaura kuti Montlante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatinenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga kuti rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi media angaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview nei ndanisa ndamaona mavhidhiyo zvautaurayo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi wa 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove kuti vaone cheuviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vano vagurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMohlande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei, munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMohlande Commission rakapera muna December 2018 nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa. Hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMohlande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMohlande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Mohlande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichishevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMohlande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chirongwa yaigukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiriri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana-siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Ndoitwa Pamela Mauyo, chaita kuti ndiuye panapaka ndechekuti neno handisi kufara nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufara. Zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi korekti. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa. Vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magetsi. Hatina fuel petrol chai unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neujanyi, taneta nekubiwa, taneta nekuopresva nevanhu ivava. And tukuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here musure mekuratidzira kwamaita?
Hazvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudai, so zvinotofanira kusanduka because ndisu vanhu vacho tiswari dzive Zimbabwe tisitofana kutaura kuti hatisi kufara nazvo and iwo reaction yayo itoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita tinongoti vanhu vezimbabwe ngatisanetei ngatisanetei isi tikaneta ivo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingotijanyirira ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingirira toramba tichipusha toramba tichienda mberi kusvika zvaita
ndinonzi tafadzwa matinenga ndiri chizvaro chezimbabwe anogara muno muwashington chandipa shungu yekuti ndiye munomu dzwara nhasi panguva yecovid ndakateerera zvakataurwa neana hanzvadzi dzangu dzimuzimbabwe dzakati musi wajuly 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhumenti yedu inova iyo zanup f kupa vanhu zvavarifanira kupiwa chikafu health care right now tipanguva yecovid asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nepppe yekuti vakwanise kushanda manesis ari kutya kuenda kumabasa inini sechizvaro chekuzimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa onors the onors only on the zimbabwen ari kumusha asi its on me as well takataura tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp kana uchikwanisa even kuenda pafacebook or even on twitter you know kuti that it has an impact nokuti izvozvo ndo mashopi wayo ari kuchitidzira gavhumenti yenu achitarisa kuti zvamuri kunyora saka zvichireva kuti zvoni unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuzimbabwe
tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muamerica nekuzimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova
tataura kuti munhu wese ngauya akapfeka masi uye nehand sanitizer yako usamhorese munhu usahage munhu nokuti ndokupasa kunoita chinhu saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tiri kutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines tinokumhoresai mose ndiri chizvarwa chezimbabwe chandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muno muwashington dc munova mandinogara chinhu 1 chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuzimbabwe asi vanhu vanga vakapa on kuti vachange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuti vaone munhu ndozvandisimudza izvozvo zvandirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga achitichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezviri kuita hurumende iripo kurwira kuti munhu wese agute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoldier asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya yazvataona kumusha
dai maiwana mukana wokutaura navo masoldier nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvi
dai ndaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makapa mhiko yekuti muchange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutefe
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino yelockdown togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson
ndinofara mukoma Jonga makadini ikoko
aiwa kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvumidza kufamba famba tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow hamunosimboita
mukoma pakatiomei paka nyanyisa kuma zvakanyanya sisa kana tripa na uye kuti tinga shanda zvakadini tiri munguva yakadai ye COVID-19 tinoona ma musician vari padambudziko rakati kurei nekuti vazhinjisa ma musicians vanongomira nekuita mashows avo sezvo munoziva kuti nyaya dzemaroyalties dziya dzakaenda kare kare dziya nekuda kwe chinhu chinonzi piracy saka ma musicians anga ari kurarama kana kuti toti anorarama nawe mashows saka zvinhu zvakatiomera zvikuru kusanganisira neniwo nemamwe ma musicians
saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino yelockdown muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mamwe masangano
mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo kurarama kwemaartists kwakaoma panguva inoiyi kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatsosimba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March saka we are totally grounded we are stuck hatina pekuti singati todini pakati omei
tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino yecovid lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro
tiri panguva iyo yelockdown iyi tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa seni ndaane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June patada kuburitsa album iroro pabirthday rangu ndikati ndongoriburitsa pabirthday so hazvina kuzofamba saizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album vana vagara mudzimba album rabuda rinoda kupuwa airplay rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows so ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuradio but vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho achitenderera achiita mashows kupromota album saka takangohoda album rerya ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album so pane maalbum maviri
mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya
chokwadi ndine single yandaburitsa pari zvino inonzi nhoroondo ndo iri paalbum randamboreva iri rinonzi gamba remoyo chakaita kuti ndiburitse single iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakavamba chimurenga ichocho so ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day Defense Forces Day so ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa single iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa albumu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albumu richiburitswa asi single yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura nhoroondo yezimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba ndo pfungwa dzakandipinda kuti chiregai ndingoburitse single iyi asi iri paalbum rinonzi gamba remoyo ndinotenda mukoma Jonga
aiwa nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kumuimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu murara zvakanaka vateereri
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pa60 nevanomwe vanhu 13 vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu 6 vakafa muHarare tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abama ngayo emabhanga lapha bazathela umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018. Iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngendlela abantu abama ngayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankasi ngayenziwa kakhulukazi lawa abalesikhathi sokufundisa abantu bayifika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibe khona emabhenkuzi abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belalini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi laphana kuthi ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama-mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. kodwa usizi ukuthi abanye abantu yabona umuntu evale umlomo amakhala zegcekeni evele ekhohliwe umbone donsa imask nxa sethi wabona amapolisa nxa ihamba endleleni okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imask ukuze uzame ukuzivikela kanye lemoli yakho lalawo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo yeHigh Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Mochehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlabezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shua abantu laba bakhuluma ama human rights hayi ayisiko ama human rights kataqalisela ngapi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla ka January labo kwabantu balahlekelwa impahla abantu uhulumende wacinise sisebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abachabalelwa izitolo kanti izitolo lezo njoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu nxazokuphelile ukuthi kuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuzeni yama human rights now usenza into eqondileyo kulokuganga la ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babe bezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo hayi cha ubudlwangu udlwangu lobudlova lobesibubonayo. Abantu laba babehamba bechisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hayi ilungelo labantu ilungelo labantu abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Uzulu weZimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa yikomishini eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa, ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika, zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa, kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba injongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu, ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isekelo sombuzo, ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa uma sikukhangelisisa akumangazi, ngoba abakuqala ngakathesi anje nxa sinanzelela kumbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo, kwabotshwa amagqwetha othabani mpofu omakanza labodumzane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu, lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa, singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo etshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekudoyidweni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angelanhlonipho lesisekelo sombuso, ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala, angitsho ukuthi khona udoyidwe yalicala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya, kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume, ngumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume, ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamshweshwe, lamlela nampa wafu wembula.
Kweze mapandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kuvika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selijiye izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiye ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza okukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle ntamama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona labantu abahola i-social welfare balutshwani yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogoko leliyami. Hhayi simasimanga kahle, besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kamaNcube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa urhulumente kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheyiningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu kuje esinye isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya la uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi emakwe osesabathola ngenxa yendlala sebedingi sebegijimela umkutu kuyatshaya iganga sebedini iziganga sibili ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuti azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obenguphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Khumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawundi.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzanu PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yamaThebelelensi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxalo unkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla leMDC kuWelsh branch eBilitane. Sihlaziya ukujengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kudingisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe yelizwe lokuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa kungala kuvikela ukuthi badengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayifunayo badingisele ezilongo ukudingisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto eqakathekile into enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisilela ukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu.
Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele?
Kukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela upractice ufake into practice ukhanya sikhambane sinenjalo. So kuyinto engani iyakhambanisa abantu izingqondo ukuthi kanti osekuyikho sekufanele sikwenze kuyini. Siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka i-record yeku-abusa ama-human rights of all kinds, violation of human rights of all kinds, be they sexual violations, be they human rights, be they freedom of expression, lapho kufana labanye bebotshwa abama-marginalis abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo nxa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezingazazo ukhanya ngani esenza into embi. Sase sikhanye sengikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana aweyunivesithi laphana abanye ababebejimosidweta ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumente baphicine bebotshwa njalo. So ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni namabutho abayibo abathi afanebese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kathi basikwazi ukuthi uhamba njani.
Ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini? Ungathi uhulumende kodwa umbiko usitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe?
Hayi, uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyezwa ikhuluma lapho ukuthi liyasolasola usolo lweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa a-a sezwa nomunye nje thinamasa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile. Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu siqhoqa lomnumzana uMkhondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga? Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kaMnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inotice yokuthi bazabhikitsha okwakuyikuyini, ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazisa ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikitshi lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano. Ngabona ubonile ukuthi Politi Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshwe nakhitshweni uMnangagwa. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa, abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezingeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalalela ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo-1998 okumbira iGangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo, oChikore banatha ifiweli betshontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotecta. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi, okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF i-correct. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama diamonds aweza 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani indlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Esiyithi esikufuna yinkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha. Njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abeli izwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.